Vakafano bata chigaro chasa chigaro webato re MDCT rinotungamirirwa navachamisa vamogen komichi vanoti bato ravo rakaendesa tsamba kumutauriri wedare reparamende vajacob mudenda nechipiri nechinangwa chekuti muzvare tokozani kupe nevamwe vavo vari kuvatsigira vadzingwe muparamende izvo zvinotevera kudzingwa kwakaitwa muzvare kupe avo vaiva mutevedzeri wemutungamiriri muMDCT pamwe navaabednego bebe avo vaiva murongi wemisangano mubato iri
isusu tokutedzera mutemo urimo constitution nemutemo wedu wepati kuti munhu akanga angosiza kuva memba yeparamendi yemembe yeMDCT kunofanira kunyorwa tsamba kuparamendi yokuti achibva ikoko of which as we speak now tsamba dzakatoenda kuparamendi haisati yapindura tsamba dzakaenda takamirira kunzwa procedure inotogwa but hapana parliament zvafanoti iite argue that because the legitimate MDCT has written parliament achiti kuti munhu haasiri haachasviki papano paharvest house haasi atendi mameetings edu haasi kuya mumaprograma atiri kuita and haasiri member yedu and iye akatopronounzawo kuti akiitawo zvake akufoma structure yake akienda kucongress yake yaenda kuti andotiforma new party yake so ndo evidence dziripo dziri pachena kuti munhu haasi hatisinei naye and haasiri member yedu
hatina kukwanisa kutaura navamudhenda kuti tinzwe divi reparamende panyaya iyi asi mutauriri weboka reMDCT inotungamirirwa namuzvare kupe vaobert gutu vanoti zviri kutaurwa navakomichi izvi ndezvemugodzi matsuro
tanzwa zvekare zvekuti hanze kune vamwe vanoda kuti mama kupe dr kupe na honorable Abednego Bebe tichavacha recall from parliament izvo zvirotoka zviroto asingazviperere kuhope izvozvo ndo zvatakatogadzirira izvozvo kana vachida kuzviita ngavavambe havo tosangana ikweyo tosvitsana kwamvura yakacheka makumbo
zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vavivid gwede vanoti kunyorwa kwetsamba yekubvisa muzvare kupe nevamwe vavo muparamende hachizi chinhu chinoshamisa
zvinhu zvisingashamisi nekuti kana munhu aavhoterwa kana kuti munhu asarudzwa kuti anga ari mudare reparamende akamirira bato raanenge akamirira sezvanga zvakaita muzvare kupe kana azonzi iye adzingwa nebato iroro zvinongotarisirwa zvinhu zvinoitika kuti bato iroro nokuti haachamiririri zvido zvaro mudare reparamende vanotenderwa kunyora kumukuru wedare reparamende kana kuti spika vachitaura kuti munhu uyu hatichamuda mudare reparamende asi kuti nguva yaakudzingwa muzvare kupe panga pasara zvapo mwedzi mishoma-shoma kuti tiende kusarudzo so hazvisi zvinhu zvokuti vachazonge vachiriplaswa hapana zvinhu zvikuru zvichange zvichiitika panguva iyoyoyo takatadza nesarudzo asi kuti dambudziko riripo nderekuti kana muzvare kupe varamba vari mudare reparamende vasingawirirane neutungamiri hweMDC zvinopa dambudziko hombe pakuti havachamiriri zvido zvevanhu vavatuma kudare reparamende kana kuti havachamiriri zvido zvepati yavatuma kudare ikoko saka zvinenge zvichikonzera maproblemu akawanda kuti nyonga-nyonga yakawanda mukutaura kunenge kuchiita vamiririri vevanhu veMDC vanenge vari mudare reparamende zvinokonzera kuti vamaikupe vakwanise kunge vachitaura zvinhu zvisingaenderani nekana kuti muono wedare ravanga vakamiririra
aka hakasike kutanga kuti MDCT idzinge nhengo dzayo muparamende vaimbova munyori mukuru weMDCT vatendai biti nevamwe vakambodzinganiswa kuparamende mushure mekunge vanetsana nevaimbova mutungamiri webato iri muchakabvova Morgan Tsvangirai kunetsana pakati pavachamisana muzvare kupe kwakatanga pakafa vatsvangirai apo komiti yepamusorosoro yeMDCT yeNational Council yakabuda nechisungo chekuti vachamisa vatsive vatsvangirai nekune rumwe rutivi muzvare kupe vachiti panofanirwa kuitwa kongress yechimbi-chimbi kutsvaga anotsiva vatsvangirai zvichakadai muzvare kupe vanoti urongwa hwekuita kongresi hwave pachinhano chepamusoro vachiti kongresi iyi ichaitwa musi wa21 mwedzi uno nekune rumwe rutivi vachamisa vanoti hapasisina nguva yekuita kongresi gore rino sezvo patarisanwa nesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.